Has been brought down. Don't you want to keep a panel?
Yeah.
For CH fees to be brought down, not to go home.
Mufundisi Mawarire vechurch his generation vasungwa paUniversity of Zimbabwe nhasi mushure mekunge vabatana mukuratidzira kwanga kuchiitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuita zvidzidzo zveudhokotera. VaMawarire vakachengetwa pakamba yemapurisa yeAvondale mushure mekusungwa kwavaitwa. Pataenda pamhepo tangarisa takwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwa kuti vaMawarire vapomerwa mhosva ipi sezvo nhare mbozha yavanga isiri kudairwa. Vachitaura pavhidhiyo yaiswa paYouTube vaMawarire vanoti vaenda kuchikoro ichi ndokunamata pamwe nevadzidzi vanga vachiratidzira ava. Vanotiwo kusungwa kwavaitwa vachinamatira vadzidzi vari kuomerwa neupenyu ava hachizi chinhu chavari kuvhundutswa nacho. Vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachinamata nekuti zviri kuitika izvi hazvisi zvakanangana naivo vaMawarire chete asi kuti zvinhu zvinobata munhu wese wemuZimbabwe. Mumwe wevadzidzi vanga vachiratidzira ava Ignatius Mukwichi anove mubati wehomwe mukomiti inomirira vadzidzi paUniversity iyi kana kuti Students Representative Council ati vadzidzi vezvidzidzo zveutano paUniversity of Zimbabwe havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro neUniversity iyi. Mukwichi ati vamwe vadzidzi varohwa nevanochengetedza paUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Nyaitika pano kuti tiri kunetsana neadmin. Tiri kukumbira chemo chekuti vadzikise fees yedu, vanhu vanoda kudzikisa fees yedu. Fees yedu yakakwizwa ne more than 33% of your mari dzoti tingadzowane kupi. This was saying not in this economy because hapana panowana mari. Right now varodo ni tinge tichibuda muma host of a true guy right now tinzwe ni takana matombo hapana kana matombo pana vanhu vatorohwa nechi nemboma nema security guards but asi kutaura izvozvo. And they said, this is right now I said, no, we cannot be in that situation where by fees we're going to net 33%. Because right now our fees were 973. And right now fees are 1,500. So it was when I was because now our fees are going to per billing. We're going to take each and every week. So now the situation is being $30 fee, $30 per week, which means we can go to 30 weeks. Wakusvika pane 900 ofichi ndizvino zvatiri kuramba because hatina kutanga chimedical studio hatina kutanga MBCHB today.
Izvi zvatsinirwa noumwe mudzidzi wepachikoro apa uyo aramba kudomwa zita rake achitya kuti anozoshungurudzwa nevakuru vepaUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Pari zvino tauya takaungana sema medical students because pari kunzi tiri kukwidzirwa fees nenyaya yekuti tiri kuganzi tiri kugara mazuva akawandisa. Asi isusu mubvunzo wedu ndewekuti why now? Zvemakore esaya why vavasiri kukwidzira? Vazozvifunga nhasi why? Political vira 1964 pakavhura medical school. And yet izvezvi economy, everyone knows our economy is actually going down. Saka mari yacho tiri kuiwana kupi?
Mumwe wevanga vachiratidzira uyo aramba kudomwa zita rake zvakare ati vakuru vechikoro vati vadzidzi vezvidzidzo zveutano vanga vachiratidzira vanzi nevakuru vepaUZ vachibuda mudzimba dzavanogara pachikoro apa zvichitevera kuratidzira kwavaita nhasi.
Tanzi tibude maaccommodation atatinawo just because taita strike yekuti hatina mari. Saka vari kuti zvoni tibude izvozvi 17 past hanzi tifanira kubuda na quarter past 1. Saka tofanira kunge tatobuda essentially but vari kuti zvoni machemerei kuti hamuna mari. That's the reason why hatisi kubuda. Tinobudirei because hatina mari, tirikutochemera kuti hatina mari.
Mari
and futi the thing tiri kubhonda ndechekuti takabhadhara accommodation yeyoyo hatingangobudeka nekuti takabhadhara. Kana vada kuti tibude ngavatipe mari dzedu first tobuda yedu.
Varatidziri ava vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro panguva iyo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika munyaya dzezveupfumi. Vadzidzi ava vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vabereki vavo vatadze kuvabhadharira mari dzechikoro uye vanoti kukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro uku kunogona kuita kuti ruzhinji rwavo rutadze kuenda kuchikoro. Mukuru wepaUZ vaLevi Nyagura vati titumire mibvunzo yakanyorwa asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.